Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yenau dzedu dzanhasi chipiri gunyana 25/2018. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoenderera mberi nekuita misangano kumicheto kwemusangano mukuru weUnited Nations General Assembly kuNew York uyo vari kupinda kekutanga semutungamiri wenyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanotaura kumusangano weUnited Nations General Assembly vachibata-bata nyaya yeIran iyo vanoti ndiyo nyika huru mukukurudzira vanoita zvisiri pamwero. Nyanzvi munyaya dzehupfumi dzozeya urongwa hwavaMnangagwa hwekukwezva makambani ekunze panguva iyo Zimbabwe iri kutarisana nekutsvaga mari yekurwisa chirwere chekorera. Vaimbova gurukota rezvekutongwa kwematunhu muhurumende yava Robert Mugabe vaSevia Kasuku were vanomiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva dzekushandisa hofisi yavo zvisiri pamwero apo vaive gurukota. Vamwe vabereki vopengera mumwe mukuru wepachikoro chemuHarare mushure mekunge abuda pachena kuti ingochani. Muchirongwa cheThe Connection na8pm tiri kutarisa nyonga-nyonga yakaitika pachikoro chine mukurumbira. Pachikoro chine mukuru akaburisa pachena kodzero yake yekuva ngochani izvo zvisina kutambirwa zvakanaka nevamwe vabereki vane vana vanodzidza pachikoro ichi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.